simplex.
Yes.
Come, come a simplex.
Chimpotin tunke. Ndakumutsau nakumuka ndakutakura kwa wanga wachakwa. Wanga uchisaiza kambwa zvekukapancha nekamupucha. Wazongotanga kurutsa blackout uchibvonoka. Haikona kusaiza doro haritake pakusati watesta. Chekunwa chese
tanga waravira.
Chekunwa chese zvekuti unzi ndive wadziya. Be careful uchatisiya waita zvegoreria. Zvekuda kupigwa pigwa siyana nazvo funga nemazvo. Tozoti uyo 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 kare handiti ndizvo. Don't drink and ride, just normalize. You'll be penalized. Keep your head and keep your life. Hausi musiya dzasukwa kana musiya dzatota. Vano siya dzatota chiziva ndova na kitsi ya tota. Chekunwa chese kumuka ndakutakura pawanga wajakwa. Wanga uchisaiza kambwa zvekukapancha nekamukucha. Wazongotanga kurutsa blackout uchibvonoka. Haikona kusaiza doro haritake papusati watesta. Chekunwa chese